Din anti-crystal, Simalia, Sim talent, your chill spot. Unobika chafu chururu, muma veji masimvura kuti chururu. Acha kurora acha una namo musukuru, kurora acha una namo musukuru. Matemba unotoboilisa seuri kukwatisa nyemba ndoda kuziva ukama wako nekanzuru pese pa unobika mazimvura chururu.